Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wesvondo ndira 26 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura pamusangano wezayo jamuHarare vachikurudzira makurukota ehurumende yavo kuti asiyane neuori. Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo yekanzuru muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekusawirirana kwenhengo panzira dzekusarudza nadzo achamirira bato. Chikwata cheFC Platinum chinobuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kuBaba Fields nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakomekedza makurukota ehurumende yavo kuti asiyane nekuita zveuori uye kuti vave vanhu vanokwanisa kumira pachokwadi. VaMnangagwa vataura izvi pamusangano wesvondo yezayoja waitirwa muHarare nhasi. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anga aripo pamusangano uyu anotipa nyaya inotevera.
Gari kudze baba vedu.
Vashara pamusangano wechimakumi mana nepfumba mwe mafundisi epasi rose echechi yezayoja waitirwa muHarare, mutungamiri wesvondo iyi Archbishop Ezekiel Guti vakurudzira mafundisi esvondo yavo kuti vave vanhu vasina uori uye kuti vave vanokwanisa kumira muutsvene kuitira kuti zvavanoparidza zvitambirike kune vava vanoparidzira. Mashoko avaGuti atsinhirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vati hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwatekeshera muhurumende. VaMnangagwa vati makurukota ehurumende yavo anofanirawo kusiyana nenyaya dzeuori.
Baba vaGuti amene mukazondipawo zvamaverenga zvemapasta kudazozviverengera mamisa angu. Hazvingoshandi kumapasta chete. Ndine vanguwo mapasta munyika. Ndoda kuvaverengera zvamaverengera mapasta enyu. Zvandifadza. Ngava zvininipise. Vasangopopota. Vachingopopota. Gava zive kuti havasi voga vanoruzivo. Ngavarambe vachitutsira ruzivo rwavanarwo. Pamusoro paizvozvo, we have said and I also say we must uphold a culture of hard honest work. Mazvitaura.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo muHarare svondo rapera kuti hurumende yavaMnangagwa haina kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori.
Kune vanobavaya kana kuti vanobvisirwa nemweya wokukumbira nechemumwoyo, muchabatwa neurimbo, muchabatwa norukwa. Rwendo rwuno hakuna kwamunoenda. Ndava takaisa boka, a panel called the Integrity and Accountability Panel, which is chaired by Advocate Tabani Mpofu. They started doing work.
VaMnangagwa vakurudzirawo vedzisvondo kuti vanamatire nyika igare iine runyararo.
Makare kare. Vajuda vaiti ondo anna matamari kupenyu. Vamwe vose vakanga vakakomberedza Israel vainamata zvirezwa. Zvanzi na Professor Guti. I am the servant of the living God. Ndini muranda wamwari mupenyu. Ndoparidza shoko benyu.
Mwemfundisi wesvondo iyi amaisibongile Mukize vatisevedzi svondo havasi kuzoneta kuona kuti nyaya dzokurwisana neuori pamwe neutungamiriri hwakanaka zvatevedzerwa nevanenge vari muhurumende.
We are going to take that very seriously.
Izvi tinozvikoshesa uye ticharamba tichitevera vakuru vari muhurumende kuitira kuti izvi zvigoitika.
Vanesbet Muriengwe, avo vanga vari mumwe wevafundisi vanga vachipinda musangano uyu, vati zvavadzidza pamusangano uyu, zvinhu zvichabatsirawo nyika kuburikidza nekuparidza kwavanenge vachiita.
Kuva pano sevafundisi, tiri kudzidziswa kana kurayirwa, tiri pamwe chete, so that the church yedu, yes, Age Forward in Faith, tinoramba, tine chinangwa chimwe chete, tichitevedzera vision imwe chete, tisingatsautsiki nekuti isoko ratiri kupiwa se the whole world vatungamiriri tiri pamwe chete.
Zvichakadai vamunangagwa vatenda svondo yezayoja nekuvaka zvikoro pamwe nekubatsira kwakaitwa nesvondo iyi nezvekudya nezvekupfeka kune vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura yecyclone Idai gore rapera. Musangano wezayoja uyu uyo wapindwa nemafundisi anodarika zviuru zvishanu kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose unoitwa gore rega rega, uye musangano uyu wanga uri wechimakumi mana nepfumbamwe kubva pakavambwa chechi yezayoja muna 1960. Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kukorokotedza chechi iyi nekusvitsa kwayaita makore makumi matanhatu gore rino kubva zvayavambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Baba Sita Gari Kuze.
Direct from Washington, the voice of America.
Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga achamirira bato musarudzo yechaitwa muward 2 muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekunge dzimwe nhengo dzebato iri dzapomera vakuru vebato mhosva yekuda kubirira sarudzo iyi kuburikidza nekuda kumanikidza vaikwikwidzana kuti vawirirane. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu vasingadarike zana avo vainge vauya kusarudzo yekutsvaka nhengo ichamirira bato iri pasarudzo yakanzura weward 2 iyi iyo ichaitwa mwedzi unouya vakaimba vachiti vaida kuti paitwe sarudzo mushure mekuona kuti mukana wekuitwa kwesarudzo wakanga worambwa nemunyori wesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vachiti nhengo dzaikwikwidzana dzaifanirwa kungowirirana kuti angamirire bato ndeupi pane kuite sarudzo dzemaprimary. Asi vaMafume vanoti zvavakaita ndizvo zviri mubumbiro remutemo yebato ravo zvekuti vari kukwikwidzana vanofanirwa kutanga vapiwa mukana wekuti vawirirane pachavo kuti ndiani ane mukana wekukunda kana kuti consensus.
Pari zvino tiri kuita consensus. Tichiona kuti candidate it's a process and part of the elections. So kuno kutauya kuti tiite consensus process. We will hold the primary election panguva iri kutevera. Vanhu ava vari eager, vanhu vari kuda election, vanhu vanoda pati yavo. Saka tichavapa sarudzo asi makandidhetsi ari panguva yekutaurirana vaone kuti anenge achizurira mumwe ndeupi ipati yeprocess tichiteereravo community tichinzwa macommunity views nemastructures views.
Kana vatadza kuwirirana ndopatozoita primary vanozoita vanowirirana pane 3 vakawirirana iko zvisina kwasara.
Pata Takapunda wama fume kutisei nengo ze utunga miriri webatu wepamsoro kana kuti National Council zakadzika kuwadzi kuzoitisa sarudzo dzema primary ipo paine utunga miri wedu nukuru weprovince rinove danho raishuro podzi wade vakawanda. Vama fume wakati ivo semunyori mukuru wesarudzo mubato vanogona kuvapo uye panofanirwa kunge paine nengo yepamsoro ye National Council pasarudzo dzakaita seyani zuro ii.
Aywa, this is director of elections, national elections. Mabai elections atatambaita for 10 years. Kudara kwacho, my elections, pese pese paane ituwa kudakusa ziwa, panike pane national member, anenga achi supervise. Panike pana national member, anenga achi zunopa report kwake. Iko zvino, because mabai election, munoona kumapati yese, ma komisa kana kuti secretary for elections anenge aripo muchaona ekuzano PF vachaunzawo vavo vamutema danda muchaona kuti isusu tiri muno kwese kwese kwataenda tinenge tichingoripo tichiona kuti mabva elections ari kufamba sei.
Imwe nengo yakapinda musangano wekusarudza nengo chakwikwidza isina kuda kudomwa nezita yakati vanhu vakanga vauya kusarudzo nekudaro pakanga pasina zvekuti vanhu vawirirane. Zimwe nengo dzakati zvakaitwa hazvisi pamutemo sezvo nengo dzese dzaifanirwa kuvhota kwete kuti vaifanirwa kuvhota vaiita zvekukokwa. Imwe nengo yebato iri iri kunyunyuta ndiva Gift Konjana. Vakonjana vanoti ivo nevamwe vavo vasina kukokwa pamusangano wanezuro vachasarudza imwe nengo ichakwikwidzana nemunhu anenge asarudzwa neMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa asi akamiririra MDCT inotungamirirwa naMuzvari Thokozani Kupe vachiti kusakokwa kwavakaitwa mucherechedzo wekuti vakatorambwa mubato.
Hapana inochini yakaitwa vakabuya vakangotsvaka vanhu vavo vakaita vakati ndova kuzvisa not acceptable.
Asi sachigaro weMDC yavachamisa mudunhu reMashonal and West vaRalph Magunje vanoti vakonjana havana kuvharirwa panze asi ivo ndivo vakapanduka.
Vakonjana havana kuvharirwa panze, vakonjana vakaita maissues edisciplinary vakatongwa vakapiwa suspension yavo vachiri kusefa. Asi tinoshamisika zvichireva kuti vari muMDCT yakupi havasi muMDC yavo.
Vaviri vaifanirwa kupinda musarudzo dzemaprimary muwadhi 2 ndiva Raidzi Machekera naMuzvari Debra Janero. Sarudzo dziri kuitwa muwadhi 2 zvichitevera kushaya mwedzi wapera kwaAmai Memory Banda avo vaive zvakare nhengo yebato reMDC yavachamisa. Ndakamira Studio 7 muChegutu, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeChina vanoti vanhu 56 muChina makare vafa nechirwere checoronavirus. Vanhu vangada kusvika zviuru zviviri muChina vabatwawo nechirwere ichi. Gurukota rinoona nezveutano vaMachiwei vadzivisa nhasi kuti pane ruzivo rushoma pamusoro pechirwere ichi, icho vati chinogona kuita nguva ingaita zuva rimwe chete kusvika kumazuva 14 chisati chabuda pachena. Bato riri kutonga muBurundi rasarudza mumwe mukuru wemauto kuti arimirire musarudzi yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Chivabvu. Chinove chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika iyi ave kuzobva pachigaro mushure mekutonga kwematemu matatu. Kuenderera mberi kwekusawirirana kwezvikwata zvemarudzi emumianima zvakapakata zvombo nemauto ehurumende mugore rapera kwakawedzera kufa nekukuwara kwevanhuwo zvavo panguva iyo paine zvipomerwa zvemhosva dzehondo. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatakudzwa ngadzore vesangano rinomirira vadzidzi rezinhasu, uyezve muzvare Abiona Mataranyika vesangano rinomirira vadzidzi reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kutarisana nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro. Tisatanzwa zvizere kubva kuna vanga dzore uyezve muzvare Abiona. Vhiki rapfuura vechidiki vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachichema chema nenyaya yekukwidzwa kwefees dzavo. Ngatinzwei zvizere. Muri Zimbabwe izvi zvakaitika vhiki rapfuura apo vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachigunun'una nyaya yekukwidzwa kwefees dzevana vechikoro zvepamusorosoro. Ngatinzwe izvi zvinji kubva kuna vangadzore. Takudzwa tiudzewo zvizere pamusoro pekuratidzira kwamakaitika vhiki rapfuura. Chinangwa changa chiri chei?
Chinangwa changa chiri chekuti tibudikidze tichafanana nemutungamiriri webazi rezvedzidzo vaamumirira nekuti chaive chibisiso chedu seZimbabwe National Students Union kuti tibudikidze tichakurukura pasina kuratidzira. Asi zvino takaona kuti vakamhanyira mubani musango vachikurumidza kutadzisa vamwe vedu kuenda kuchikoro. Zvino mutsvimwe wekunge taratidzira vakafona kuti akumbirawo kuti tisangane mutsvemuvhuro uye tiripo kuti tisangane navo mutsvemuvhuro tine zvido zvevadzidzi nemusoro.
Pamuchange muchisangana navo zvii zvamurikuda kunyatsokurukura navo?
Chinangwa ndechekuonesana kuti sango ravari kumhanya rinotadzisa vakawanda vedu kuwana dzidzo nekuti vakabudikidza vachati mafees achaenda pa5000 aisa pegi yavo. Mayunivhesiti akaisa kumahotera avenezis avo anobudikidza achasvikisa ma7000 uye mari inotambirwa nevabereki vedu navanoura mari inokwana iyo kuita $1023. Saka kuonesana uye kurangaridzana kuti chakakosha kuti vana vaende kuchikoro kuitira nyika ibudirire.
Muzvare Abiona, muri kuzvionawo sei izvi zviri kuitwa nevesangano rezinhasu?
Ndinofara nebasa ravakatoita nekuti ibasa rakanaka chaizvo nekuti tinotenda kuti zvona kana kutaurirana kuchinge kwanetsa nedzimwe mhando dzekuti tinogona kutaura nadzo kuti pamwe mafungiro edu angasviki kwaari zviri nani.
Vazhinji vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndichowo chimwe chiri kuita kuti vakwidzewo kufees. Mungatii nazvo izvozvo?
Mukatakukesa zvikoro zvakawanda zvinosanganisira ini kwandinobva, tinotarisirawo kuti hurumende semaitiro aunoitawo dzimwe dzemari mune zvimwe zvibazi zvenenyika ndiwo maitiro anofanira kuisawo mari muzvidzidzo zvevana vechikoro. Saka tinokurudzirawo kuti varambe vachiisawo masimba nekuti dzidzo ndiyo inoita kuti ramangwana renyika ringe rakanaka.
Komatakudzwa, sezvo manyatsotaurawo mukati nemusemuvhuro makatarisira kuti muchange muchikurukura nevakuru vehurumende, mune chivimbo here chekuti nhaurirano idzi dzichabudirira?
Chekutanga sezvinotaura kuonesana. Saka patiri kuenda kunosangana nemukuru webazi rezvedzidzo tichange tine polisi dokumendi ratinenge tinaro tichivaonesa kuti iyi ndo mari iri kutarirwa isu tafunga zvakadai. Tovaonesa futi kuti mukaisa mari yakati kubazi rezvedzidzo zvingabudirawo zvichati batira.
Takakunzwai muchichema chema pamigwagwa muchiti fees must fall. Muda kuti mari yese mutange kuenda kunowanawo dzidzo mahara here kana kuti chii?
Dzidzo chinhu chinowanikwa mahara. asi isu kana tichiti fees must fall tiri kutaura fees dzakasiyana tiri kutaura fees iri cost of education tataura kuti mwana aende kuchikoro achada mari mwana kuti adzidze imari iri kudiwa novhure chingwa acharo $20 saka mwana akadya zvinhu zvishanu apa $100 kana tichiti fees must fall totaura futi mafees acho avasiga iwo seministry isapa $5,000
muzvari abiona tichipeta chirongwa nehanchikumbiro kuti mukande mazwi maviri matatu kune vakuru vehurumende uyezve kune vamwe vari kusangana nematambudziko aya akafanana
kune vakuru vehurumende ndinongosungira kuti vavaongorore zvakanakisa kuti vaitewo kuti vana vakawana vakwanise kudzokera kuzvikoro vagone kuvachidzidza mune avo vana vechikoro ndinongovati tingai netariro nekuti tichaedza zvatinokwanisa kuti tinge tichitaura navo vakuru vehurumende kuti ramangwana redu ringe rakajeka
aiwa takunzwa zvakanaka tinotenda zvikurusa muzvare abiona uyezve vangadzore tinotenda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu musakanganwe zvekare mure Zimbabwe kuti nemusi wechipiri tichange tiri tose pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki apo tichange tichicherechedza upenyu hwamushakabvu Dr. Oliver Mutukudzi saka kana muine nziyo dzamunofarira dzavamutukudzi dzamuchada kutiridze pachirongwa kana kuti kana mune mazwi ekupa kune mhuri yavamutukudzi pinda muchirongwa nguva yangu ndiyo yadyikana namhuri yezimbabwe anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero icho chamunopakurirwa nhasi naPraxis Jeremiah weStudio 7.
Jesu simba rangu muri
simba rangu simba rangu unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Ari kukugamuchirai muchirongwa ndiPraxis Jeremiah ndakamirira tanonoka wande. Nhasi unowu muchirongwa hatina mufundisi Sam Lufiele rekuCanada. Tinokugamuchirai muchirongwa mufundisi.
Mazvita asisi Praxis.
Imi makabva rini kuZimbabwe uye maka kutamira kuCanada zvaita sei chaizvo chaizvo muchidimbu?
Ini ndakabva kuZimbabwe 2002 ndichinoita youth worker kuEngland. Ndikashandako ndichibva kwakarenda ndakazobva kuEngland nokuda kwekuti mwana wangu pana akazvarwa ane an eye tumor yakanooperatwa kustate. That was 2002. But that's a move from state 2005 kusvika zvino ndakuno kuCanada. Chikonzero chokuya kuCanada kushumira. Ndakanzwa kuti nguva yangu yemuAmerica kwenguva yanga yakwana, saka ndaifanira kuuya kuzoshumira kuno kuCanada. Saka ndokuya kwandakaita kuno.
Munoshumira muri kuCanada nechirungu kana kuti nechivanhu?
Ndinoshumira nechirungu. Konzero chokuti kereke yandinoshanda nayo ino marudzi akasiyana siyana. Vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana zvichireva vekuAfrica nekuAsia nevemuno. Saka tinoimba nziyo dzimwenidzi dzatoti mavhenekura dzinoshandisa machishona nechindevere nemamwe marudzi, asi pakushumira ndinoshumira nechirungu.
Munoyanana nemamwewo here masangano avo vanoshumira muchishona nemundevere imo muAmerica nemuCanada?
Ehe, ndinoyanana ne kune kereke kuno yeMethodist. Kutanga kwayo yakatanga nokuda vavanzwa kuti vanoda kutanga, but to announce that kutanga kwacho vakaannounsa paprogram yandakanga ndichidzira naimini, and kulauncha kwayo kwese yakalauncha Methodist inotaura nechishona, the Shona department inotaura nechishona. Ndinobatirana navo nguva pavanoita maEaster, dzimwe nguva pavanoita zvimwe zvinhu zvinobatirana navo. Kune Savada zvakare Seventh Day Adventist inotaurawo nechindevere once in a while. Ndinoendawo ndichino kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichibatanidza community yekuno ndinosangana navo.
Izvi zvinoratidza kuti nyangwe makatamira kunyika dzinotaura chirungu munongoramba muchishumira muchiyanana muchishona nemundevere.
Zvinoitika ndezvekuti vana vedu isisu nekuti vazhinji vaakutaura chirungu chekuno, asi tinovavarira kuti vazivo kushumira kwataita tiri vana vadiki. Saka it's an identity kuti patinotaura nechishona, patinotaura nechindevere, kuti vana vedu vazivewo kwavanobva.
kuyana nane masangano akadai se api
masangano atino shanda nao akati one day ku Kansas kune masangano inonzi Building for the Future vanosangana muna June DC vanosangana muna July ndinobatana navo ikoko vanhu vana veZimbabwe vakabva kunzvimbo dzakatisiyana siyana vanoshumira ndinobatirana navo kuyene veCFI gore rino vari kuitira kuDallas vana vanotenda vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekuZimbabwe asi vanobatana gore rega rega kunzvimbo dzakasiyana gore rino vari kusangana vari kuDallas ndinobatirana neboka riri kuZimbabwe rinonzi Peel of Legacy rinoshandira kujengwe Big Four masangano esaya ndinobatana nawo kukurudzira kuti kushumira haasi matendera atinovaka asi kubatana kwatinoita yatinonzi Ecclesia kubatanidzwa kwatinoitwa mukutenda tichipotesa tirishumire Jehovha
zvinofadza chose asi nguva dzedu ndodzadyana mufundisi mungachitipa vhesi mubva mapupura pamusoro pevhesi iroro
ndakandichifunga Nehemiah 4 verse 6 rinotiro vakavaka kusvikira mudhuri wabatanidzwa so built with the wall and all the wall was joined together thereof for the people had a mind to work saka vavariro yandinoona vavariro yangu chidonzo romwoyo nderokuti vanhu vabatirane kuvaka basa raJehovha patinobatirana munhu ane chigane chigane nzvimbo yaakanzi naMwari atashanda saka patinobatirana tose mudhuri unofanira kunge uchivakwa unovaka ukabatana nokuda kwenguva uye nokuda kwechido chemumwe nemumwe saka ndinokurudzira vese vanoshumira kuti timire panzvimbo dzedu nokupatya tichishumira Jehovha tichivaka basa raJehovha
muchitipendera zvedu nemunamato
baba tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu nyasha dzinobatanidza vana venyu pasi rose nokuda kwokutenda musika venyu tinyengetera kuti mutiropafadze panguva yatinoita zvakasiyana siyana munzvimbo dzatiri dzatinoshumira tiri mutiropafadze tonamatirewo nyika yedu kwatakabva nyika yeZimbabwe kuti muiropafadze nenyasha norugare kuve nerunyararo runyararo runopfuura zvose zvingadiwa nemunhu baba tinonamata kuti murambe muchipindira kunyange nevanhu vanoramba vachitipamukana wokushumira sana tisi practices tinonamata kuti muvaropafadze vamire munzvimbo dzavo vavake varambe vachishumira kushumira kwakanaka kusara zvisitinamata nokutenda amen
amen aiwa totenda mufundisi mange makateerera kuchirongwa zvechitendero chirongwa chatinopiwa pano pastudio 7 nhasi unowu mange muina Praxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo chikwata chenhabvu cheFC Platinum chabuda makwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kunhandare yeBaba Fields kuBulawayo neZuro. Izvi zvaikurira kuti FC Platinum iyo yakadyiwa mumitambo mina makwikwi aya yakundikana zvakare kuenda mberi mumakwikwi epamusoro emuAfrica aya. Chikwata ichi chasarirwa nemutambo mumwe chete uyo chichatamba neIto Sportive du Sahel yekuTunisia. Mutambo uyu uyo uchatambirwa kwakare kuTunisia mwedzi unouya hauchina chirevo sezvo kukunda kana kukundwa zvangofanana nekuti FC Platinum yabuda kare mumakwikwi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusangano wezayoja muHarare vachikurudzira makurukota ehurumende yavo kuti asiyane neuori. Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yebyelection yekanzuro muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekusavirirana kwenhengo panzira dzekusarudza nadzo achakwikwidza. FC Platinum inobuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kunhandare yeBaba Fields kuBulawayo neZuro. Tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gibbs Dube.
Soko isika